Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 13/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kuzviti ndova munyori ndinodzokorora, vari kuzviti ndova vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reTriple C vatengezo chavangu vanoramba mashoko ekuti vaendesa magwaro kudare reHigh Court vachida kuti rimise vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemabai elections achaitwa mwedzi unouya vari pasi pebato reTriple C. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kushanda nesimba kusvika hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro yevarayiridzi. Makundano emukombe weAfrica Cup of Nations anotanga nhasi muIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu varamba mashoko ari kutenderera yekuti vasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi kudarire pamusoro reHigh Court vachida kuti vanhu 23 vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabai elections achaitwa musi wa3 kukadzi vari pasi pebato reTriple C varambidzwe kukwikwidza vachiti havachisiri nhengo dzebato ravo. Vasha vangu vaudza Studio 7 kuti vano hurongwa hwakadaro asi vachiti havasati vaendesa magwaro avo kudare uye vachatizivisa kana vachinge vatora danho iri. Vanga vati tigozovabata zvakare parunhare asi vanga vasisadaire nharembozha yavo. Vamwe venhengo dzeTriple C vari kunzi vari kuda kurambidzwa navasha vangu kukwikwidza vanosanganisira vaostalo Siziva vari kuda kukwikwidza kupelanda vashabalala pamwe navaAmos Chibaya vari kuda kukwikwidza kumukoba North. Izvi zvinotevera kunyoresa kwakaitwa nenhengo dzeTriple C idzi nedare renomination court muna zvitagore rapera dzichiti dziri kuda kukwikwidza zvakare dziri pasi pebato iri kunyange hazvo dzakanga dzadzingwa muparamende nemakanzuru navasha vangu. Vasha vangu vanonzi vane hurongwa hwekuisawo Zimbabwe Electoral Commission mugwaro ravo rekumatare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kubva zvafurwa zvikoro svondo rino nhengo dzaro hadzisi kushanda senzira yekuratidza kunyunyuta nemihoro yevarayiridzi yarinoti iri pasi zvakanyanya. Mutungamiri wesangano iri vaobert masaraure vati kusashanda kwevarayiridzi uku kuri kubatsirwawo zvakare nekudzingwa kuri kuitwa vana vechikoro vanenge vasina kubhadhara mari dzechikoro izvo zviri kusiya varayiridzi vagere vasina zvokuita mune zvimwe zvikoro. Vamasaraure vanoti varayiridzi vari kuda kuti mihoro yavo itangire mumadhora ekuAmerica chiuru nemazana 200 nemakumi 56 pamwedzi kana kuti $1,260. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichiratidzirawo muvhuro wega wega dziri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu zvikoro zvakavhurwa asi zvakaramba zvakavhara nekuti hakuna kudzidza kwanga kuchiitwa muzvikoro. Varayiridzi vakaenda kubasa asi havasi kudzidzisa, vari kusvikira vakazvigarira zvavo vachimirira kuti hurumende employer agadzirise nyaya yemuhoro uyo unenge wadzika zvakanyanyisa zvaita kuti vanhu vanonge sveshe nemuromo. Saka pari zvino vhiki rese rapfuura iri vana vo vanga vachitotadza kuuya kuzvikoro, mutaiona maattendance ari as low as 30%, kune zvimwe zvikoro vamwe vachitozosara kwaane 0% vana vadzorerwa kuchikoro nenyaya yekutadza kubhadhara maschool fees. Saka varairidzi vakangopedza vhiki rese vakagara tokutarisira kuti hurumende dai yakurumidza kuchigadzirisa nyaya muhoro kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pamihoro?
Horo yevarairidzi yakatoyesurwa, kuyesurwa kwayakaitwa kwakatobviswa mari yakutanga kubhadhara contribution yepension, patanga kubviswa matax, tona pa $300 shoma yavaisitambira yetikuona vakutotambira kuma $245. Saka zvaita kuti nhamo iwedzere panguva yekuti maprize atokwira nematax nemalevies akaiswa aya, cost of living yashuta zvisingabviri, asi masalary disposable income yatodonha pasi zvakanyanya.
Ko hurumende iri kuti kudii nezvichemo zvenyu izvi? Tichiona kuti musati matara matano munotarisirwa kunge muchigara pasi nehurumende.
Hurumende iri kuratidza kunge isina hanya nekuita workroids. Tane nguva tainyorera pakavhurwa zvikoro takavazivisa kuti mari dzingadzigadziriswe. Tiwanewo minimum ye1260 kuti vanhu vashande zvakanaka, asi nanhasi hapana chatati tanzwa. Misangano yayo isi yekungomwa putugadzike pasina chinobuda, saka iri kuratidza kunge yakatotiramwa. Saka isu tikuedza nepatinogona kuti tiise presha yakawanda kuti vana hurumende igadzirise nyaya dzedu, tikurumidze kudzoka kumakilasi vana vasaramba vachirasikirwa.
Takanzwawo muchiti muchaita kuratidzira muri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi yamuri kuti bus stop protest. Yakamira sei?
Takatotanga vhiki rapfuura. Tiri kungoti vanhu vanonogara pamabus stop vachitora mufananidzo, vachitora mavhidhiyo, vachisheya kugara kwavo pamabus stop, kuchiratidza kutsumwa kwavo, kuratidza kumirira kwavo kuti tiri takamirira promise yeliberation struggle yegutsa ruzhinji, tiri takamirira zviri mubumbiro remutemo bill of rights, kunzi munhu wese ane right to education, malabor rights, munhu wese ane right to fair wage. Pabus stop takangomira tiri kuona kunge dhraivha ari kudhraivha nyika arashika, haasi kusvika patiri. Saka ndiyo protest yakatanga vhiki rapfuura, ichaenderera mberi mivhuro yoga yoga.
Kuratidzira kwenyu munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi uku kunopindirana papi nezvichemo zvevarairidzi?
Vari kunyunyuta nemuhoro wavo nemasalari avo, asi zvangoitawo kuti nguva vari kuchema iyoyo vana vacho havasi kutowanikawo vekudzidzisa. Asi varairidzi chero vana vakazouya havasi kuzodzidzisa kusvikira mari yavo ichinge yagadzirisa.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, Vaobeti Masaraure, vari parunhare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi, vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Zvamunoudzwa nebato reATUZI manyepo emandiriri, varairidzi vedu vari muzvikoro vose vari kuuya kuchikoro. Isu chakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo Studio 7 yakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neATUZI. Vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera. Iyo ATUZI mamembers chaivo chaivo haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo, zvokuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varairidzi vari kuita sitini. Varairidzi vedu vari kudzidzisa, vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uye isu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna gumi guru nambudzi. Sekuona kwamakaita maresults eA-level akauya, maresults acho anomwisa mvura. Takaita sepass last year's target ne 6.6%, saka isu tiri kuenderera mberi vamwe vachingohukura.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Mapurisa anonzi svondo rino akarambidza vamwe vana veZimbabwe vari kuzviti concerned citizens kuratidzira kuurungwe kumashonaland west, vachida kuratidza kunyunyuta kwavo nekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa recitizens coalition for change muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC Vasengezo Shabangu. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinoti zvaidawo zvakare kuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Asi mapurisa anonzi akati tsamba yekuazivisa nezveurongwa hwekuratidzira uhu yakanga isiri kugutsa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA. Mumwe wevaironga kuratidzira uku vaGodwin Marume vanoti vave kutyisidzirwa vachiteverwa kudzimba kubva zvavazivisa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira uhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi tabata vamarume avari kutsanangura.
Ya, semugariwo takangozvungurawo ndega. ndakatirega ndiendo kunokumbira mvumo kumapurisa ndokuenda muso 29 kunokumbira mvumo ndakanosiwa tamba yacho zvakandichizokufonerai tozokupai mhinduro saka ndakagarira kusvika ndabedzwa nemapurisa acho kuti yamutire tamba yenyu ilipungoya kangobvoo mandiri chemugariwo
chii chamaida kuratidzira muchigunun'una nacho nokuti panoratidzira munhu panenge paine chaari kunyunyuta nacho
inyaya yekuti tiri kurwadziwa nezviri kuitwa navatsvabanga zvekungodzinga macancelors nemaMPs munyika yese yezimbabwe saka semugari ndakaona ndakakarisa kuti vatsvabanga vacho havanambobvira vaito kana kudyoo kana kuzivikanwa nebato ravari hati mwana nekurwadziwa semugari ndipatikaitiwo pfungwa dzekuti rikatino kumbiriwo mvumo yekudhemokirato zviri pamutemo zvichibva kumapurisa
saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudhemonstrata ichi
mapurisa akanditazvo zvakona amene rakataura nezvesection chapter 11 chichi rakati matipa short notice yetitsamba takaendesa musi wa 29 takatotibva musi wa 4 chikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wa9 zviri pamutemo vakabva vari cancelled hazviiti nekuti matipa short notice vakatsanangudza nezvemop zvamene zvakaitana nezvemop chichichi vanhu vakakugumawo zvakadaro
saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira
ichokwadi semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa chimatara cho avanga vaitira saka nekutya nekushishidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopinda mutsanga inokutya vanhu vakuendwa mudzimba vakudini vakutiretenwa nevabati urongo hwacho tetinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka saka iye zvacho zvakabva zvaitika izvi tikakapatyira kure patongeri nyaya yekuti zviri kuitwa navatsvabangu futi nekudhemonstrata tichikumbira fresh election ndozvakanga zviri mutamba yacho iyani takavapa vakaramba mapurisa acho
saka ndiani ari kukutyisidzirai
unongona kuteererwa nekwese kwese kwamunenge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvese usina kuti nekumba kwacho hakusitigareka unenge uchiteererwa
vanga vari kuzviti nhengo yesangano reconcerned citizens kana kuchizvarwa chezimbabwe chiri kushushikana nezviri kuitika munyika vagodwin marume vari parunhare kuhurungwe mudunhu remashonaland west nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vana vadiki vanonzi vabatanawo nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira zvichifora nemukati melondon mukuratidzira kuri kutsigira palestine kuratidzira uku kunove kumwe kwekuratidzira kuri kuitwa pasi rose kuchishoropodza hondo yakarebesesa uye yaurayisa vanhu vakawanda pakati peisrael nepalestine mukati memakore makumi manomwe nemashanu vakuru vakuru mucolombia vanoti kuondomoka kwevhu kwaitika mumawirira enyika iyi kwaurayisa vanhu gumi nevasere nekukuvadza vamwe vane chitsama iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo nhasi tiine hurukuro naamai rudo chindizwa mwoyo avanoita basa rekusona mbatya munguva yavo yekunge vasiri pabasa ravo remazuva ose vachiita izvi vari mupretoria kusouth africa tinotanga nekukuchingamidzai muchirongwa chedu amai moyo.
Aiwa tinofara hedu, tinodawo kukwazisa vatereri vose vestudio 7 kuti makadii negoreja Happy New Year.
Aiwa tinotenda zvikuru nekurangarira vatereri vedu. Nhasi tati tikubatei tikuru kure nebasa guru ratiri kunzwa kuti muri kuita rekusona nhumbi dzakasiyana siyana kusanganisira nedzevana vechikoro anganzi muchirungu mayunifomu. Mungatitsanangurira pamusoro pebasa ramuri kuita iri amai moyo?
Basa iri ibasa randinotofarira kudarika zvimwe zvese, kudarika amwe mabasa andinoita hangu ndichiinda kubasa kwevanhu. Iri basa randinofarira zvisingaiti, basa randinofarira kusona zvandine ndichisona. Ndinosona kubva pasi pemoyo, ende munoona kuita chinhu chaunofarira hakukubhowi, hakukurwadzi, unoshingotofara nezvaunoita. Saka ibasa rinondifadza zvikuru nekusona kwandiri kuita, nezviro ndaandichitosonera imwe kastoma ngeshomhanya usiri kuda kuinda kumusha kundopa mwana yunifomu. Saka ibasa rinondifadza chaizvo, ibasa randinofarira. Ndingangoti ibasa randinofarira kushona kwandiri kuita. Zvinhu zvinotoita kuti kana chero ndiine stresi imwe inopera.
Ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti ibasa ramakangoita semunhu anofarira hake nyaya dzekusona?
Ibasa randakadzidzira kuchikoro, ndakadzidza kuchikoro kubva ndiri kupuraimari. Kwakangoitawo vamwe ticha misi mistresi vakangouyawo kutatova kumagrade 7 kuya kuya vakaadhiresawo kuti vanoda kusona. Sezvineiwo ndikabva ndazvikarira, zvinhu zvandaindofarira kubva ndiri kuumba bhosi. I think mama wangu akanditengera mushini ndichiri kupuraimari, uya uya wemaoko uya ndokubva ndangoendawo kusekondari ndichitofarirawo izvozvo, ndikangoitawo fashion and design kuchikoro. Sezvinhu zvokuti une uchizviita uchizvikarira, zvinhu zvakaita kuti ndifarire kuita zvekusona izvozvizvi. Ndikazvidzidza kuchikoro ndibva ndatozotengawo muchini, ndibva ndatokombinya nebasa rangu randikuita hangu ndichingoita saizvozvo ndichienda mberi.
Kuuyawo nyaya yemakastoma, muri kuwana here vekusonera? Nokuti mabasa emaoko vati wandei vanhu vari kuaita.
Ndizvo chaizvo, vanhu vawanda vanoita basa remaoko iri. But ini ndinoda kufara nemakastoma ese kana akaperera anondipa basa iri. Makastoma ndiri kumawana nokuti nguva yandinotoshandisa kandoshandisa manheru kabva kubasa, ndopandinoita zveshowing izvozvo. Nemaweekend sometimes ndisina enda kubasa. Saka makastoma pari zvinhu aiwa, ndinotofara nekusapota kwavanondiisa. Makastoma angu anondiziva kana akateerera, ndongoti aramba achisapota saizvozvo. Makastoma ndiri kumawana.
Mungajekesera vateereri kuti zvii zvamunosona?
Ndinoo ndinokwanisa kusona zvinhu zvese, but ndinosona mataya, ndinosona zvangu mayunifomu. Handisati zvangu ndanyanya kuinda mberi semunhu anenge ari bhizi zvokuti mungazosvikawo kwakuzoti ndinosonawo madhezi emutatu. Aiwa handisati ndasona nokuda kwenguva ndoinondibata. Nguva ndo yandisiri kuwana zvakanaka basi. Ndinoshona, ndinoshona mayunifomu. Kana pane vakatoteerera izvezvi vasina zvavo, ini plus ini zvandoita manje, ndine ndichibatsira kune avo vane vasinawo. Ndinokwanisa kuti aiwa, uya ndikusonerewo zvondipa kana wadi, kana waiwana sitoshandisa mayunifomu. Ndoziva nhamo inoona vanhu nekugara mukushayiwa mari. Saka ndoti aiwa, kana musina henyu uyaende kusonerai mwana apete mozondipa kana maiwana. Ndiripo pakutoda zvekubatsirawo vanhu vanoshaya vaya vaya, kuti kana usina zvako mari uyandikuitire mwana wako agonopinda chikoro akachena. Zvinhu zvandinofarira, handina zvangu purobhulemu nevanhu.
Shoko ramungasiyira vateereri vari kuteerera huri kuredu pane inonguva?
Shoko randingada kutiudza vateereri ndiro kuti tiri vanhu especially vakadzi, ngativeiwo nechimwe chinhu chatinokwanisawo kuzviitira nemaoko edu, zvekuti haushayiwi mari yokuti utenge munyu. Nekuti vari kuvamwe vana amai vane zvipo, but kuti vazvibudise havakwanisi. Vanewo kushayiwawo zvikwanisiro. Asi ndinoda kukurudzira kuti vana amai vose vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita. Mumwe nomumwe ane chipo chaakapiwa. Saka ndinoti kuna ana amai vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita nemaoko ako, usamirira kundotsvaga kune vamwe.
Vanoda kukubatai vanokuwanai sei amai moyo?
Vanoda kundibata, vanondibata paemaili yangu, ndine email chinjizwarudo@gmail.com. kana kundibata futi kutiktok, iriko futi iyoyo chinjizwarudo@gmail.com. kana panhamba dzangu, handidi vanhu vanozofona havo zvisina basa, nokuti ini handidi zvisina basa. Asi nhamba dzangu regai ndisiye dzisizeni pawhatsapp, ndiyo yewhatsapp iyoyo. Yedu kusouth africa inotanga ndi 27 bank is 07-9-65-80-04. Then it's Facebook, Rubo Chingizwa, 1&1 is up. I don't know if anyone like a Jacob Jacob, I have to get a matter of bottles, not his own. Here we are, the youngest girl.
I was not in the school, my Moyoniko and Angwe with our Nesu.
And then you are not saying that, you are not saying that.
Manga makateerera kuhurukuru ya taita na amai Rudo Chindizwa Moyo vari parunari mpretoria South Africa ne Studio 7. Iye zino toku paichirongwa che upenyu wedu, our lives, icho shinotarisa ratuno sangana nazvo muupenyu, nasi tiine hurukuru na mambo nembire va Clemens nembire veku Mount Darwin, tichitarisa nyaya yekunaya kwemvura iri kuitika iye zvino nezvinoitwa kana mvura yakanga isina kunaya zvakanaka. Kare yaina ya sei mvura hii, uye shi zamai zoita, kana makamati mvura ya itashomu.
Kare mvura, ya itanga yu mwezi wa shitao. Ya mvurita yu mzikukura hundi, ilionaya zayo, kutuwa kutusorari mere. Ati ezimezi, mwakae mvura chayo, ya shika pa makorata iti zilaiti kuma 1972, 73, 74, 75. Beza naira ya ita. Jokuti, wajindi, waizenda haomu kisimusi watu kanda potereza iye pamsoro wangoro waizenda mkisimusi wapu to korela wana chibage kubwa mapindu magade niyo mnichuru ngula chenda mskoro asika na janya yonesa isiso chineza chineza chinekura makomo mehari zedi kereka zye kekudira pasi chilejozo nimeonja niso ukuti chilejozo kana zvakadzvarere wanemvura ichipinda nepasi hazvifanire kumera munongo zvaiva kuti zviyo kana zvakaiswa mumvura zvinomera kana zvamera muicherechedzo yekuti chinogona kuchirikwa nemwaka wemvura ndozvatinoita kwedu tinenge tine masvikiro nemvura hatidi kushora nyaya yechivanhu aha vanhu vagona vandemiri chiriko tinongozvinza kuti unambodimbuka chibhaketi akuvhurura
zvii zvamungaite zvamuri kutarisira kana yakadimbuka changamisa
kana yakadimbuka takatogadzirira zvakare kuita chivanhu chedu mapfuwe nemukurerera nokuti tinoda kuti vanhu vasafe nenzara ndegaindi kutaurirei kuti kunzvimbo yandinotungamirira mutunga gore takaita mapfuwe hatina kutora mazuva matatu mvura yachibva yanaya ichokwadi chandikutaura
asi vamwe vanoti kunetsa kunenge kwaakuitawo mvura kusanaya zvakaringana kunogona ngo kuchikonzerwawo nezviri kukanganiswa nevana mumatunhu munyika umu zvakawanda imi munotiwo
hongu handingazvirambe vajonga vandemiri chivanhu chinoya netsika dzakatisiyane nesiyane vana vamazuva ano vavana vasingatsuri munozviziva imi kuti isusu matunhu atinorarama tiri kana taamumwaka uno wemvura hatibvumire kutsika zvitsvuku zvitsvuku zvinopesana nekuti tiwane mvura yakanaka saka vana wakupesana netsika izvozvo varifamba miviri pachena ende vachikoshesa kodzero dzavo zvinove zvakakupesana nazvo vamwe vanosvika munzvimbo dzatinouchika mvura vakatopfeka matarauzi nezvinhu zvisina kufanira zvinove zvinhu zvinopesana nekuti tiuchike mvura pachivanhu chedu isisu vajonga kanemiri kana tichiita matende maro mafuwe tichida kuutyisa mvura hakuendwe nemunhu ari kubuda mukaka pamunhu munoziva zvanderera kwakuenda chembere dzabhumaura zvisingasaende kumatenga ndozvinonobika hwawa ikoko hakudiwe chizvino zvino chekuti munoendako kana hatibvumire nekuti tinenge tichiutyisa mvura kunenge kune hari dzepasi chigare dzimwe dzaane makore anopfuura mazana matatu dzatinadzo munyika kwangu saka hari idzodzo hatisi dzonondotamba nadzo hadzipwanyike hadzichene moto padziri ndopadziri dzine vanochitika verudzi vanofanira kutoziva kuti tosvika takadari
vanga vari mambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin vari parunhare kwakare kumount darwin kumashonaland west ndodzokorora kumashonaland central nestudio 7 vanga vari muchirongwa chedu cheupenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo makundano enhabvu yemuafrica e2023 africa cup of nations ari kutanga nhasi manheru ano kuivory coast nemutambo uri pakati peivory coast neguinea bissau kune nyika makumi maviri neina dziri kukwikwidzana mumakwikwi aya tabata vanoongorora zvemitambo yenhabvu vabrian musekiwa kuti tinzwewo maonero avo
mutambo uri kwawanhasi uyu weivory coast vs guinea ndiri kuona kunge uri mutambo uchange uchanakidza chose because the teams acha ari kutamba nhasi ari kubvura musangano Ivory Coast it's a very good it's a country ine very good players and also inyika ine strong history yesoccer and Guinea inyikawo futi ine history yesoccer and ndiri kuona mutambo uyu unge uri uchanakidza chose nhasi
asi tiri kuona kuti Guinea Bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga yemaopening matches tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo
kana vakakwanisa kutora machanzisi munongoziva mukomajonga game resoccer it's about taking your chances vakakwanisa kutorawo machanzisi achavawirawo pamberi pavo vachikwanisa kugohwesa vachikwanisa kudefendawo zvinokwanisa kudaro but ndiri kuona zvakaoma chose kana muchitamba neivory coast because ivory coast ine maplayers anotamba kueurope aneexperience vanogona saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma because ivory coast ine maplayers akatongovanana frank casey seko fondana ibrahim sangare maplayers who have been to the up to the tournament before and ndiri kuona experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa to be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamisawo Nigeria mumitambo iyoyo zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamisawo Ivory Coast
zvinokwanisa kudaro sezvakafanira paya paya kuti kana vakatorawo machanzi dzavo zvinokwanisa kudaro but vacho pavana matournaments aya mukomajonga matournaments ekuti now vaa serious haanenge atiwo competition chaiyo handione kunge ichahwina zvayo but ndikuona scoreline iri very close
ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage imi muri wenhabvo tinonzwa muchitaura nyaya dzehome advantage
yes home advantage ndikutofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semi finals nenyaya yehome advantage kazhinji kacho chimwe kasasa history yematournaments aya home country inopesera yatotora even mukombe wacho kana kuti inopesera yapinda mafinals kana kuti inopesera yatamba mumathird and fourth place playoffs saka ndichitoroona kunge iri one of the countries ichapinda mufinal nemorocco haizi nyika yekuti tinotarisira pasi inyika ine maplayers anogona chose
zvibodzwa zvamungatarisira ndezvipi vamusekiwa pamutambo uyu
pamutambo uyu mukaona mateams anoqualifya for this tournament it means a lot about those teams saka ese mateams ari kutournament ari 24 vanogona saka handiexpect scoreline kunge iri too much ndiri kuona 2-1 or 1-0
or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline. It's going to be a very small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast Kutu winner by 2-1.
Tinotenda vamusekiwa anokuoneka yane mufaro ndini jonga kandemiri ndekusiya muina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.